Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina. Vanhu vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato ezanupf neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa muSouth Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTRCC vaNelson Chamisa. Chikwata chemimhanzi cheUB40 chichange chichiridza kuOld Harare Sports Club nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwakaitwa vasungwa vanopfuura zviuru zvina kubva mumajeri emunyika, vanhu vazhinji vari kushora vaMnangagwa vachiti mukati mevanhu ava mune mhondi nevanhu vakasungirwa kubata vana chibharo. VaMnangagwa vakashandisa masimba ehofisi yavo kuregerera vasungwa ava, chimwe chezvikonzero chiri chekuti majeri azarisa uyewo kuti hurumende iri kutadza kuchengeta vasungwa vazhinji ava. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti nyika zhinji dzinoita dzichiregerera vasungwa vanokodzera, sezvo majeri iri iyo nzvimbo inofanirwa kudzidzisa vasungwa kuti vachinje maitiro avo. Vachiti zvaitwa izvi zvinoodza mwoyo vanhu vakakanganisirwa. VaMasie vanoti chimwe chikonzero chekuregererwa kwevasungwa chinogona kuva nekuita vanhu vazhinji vakabudiswa vanhu vakaregererwa mubato riri kutonga.
Tennis order in order inopwa ya inoitwa na president panguva nenguva, and the order inoitwa in terms of the Zimbabwean laws, but since time immemorial kubva kudhara takaona kuti ma order aya kana achiiswa anenge achida kubuditsa vamwe vanhu vanenge vakanangwa nehurumende kana kuti vanenge vakarerekera rimwe divi rehurumende kuti vabuditsiwe. And tinoona zvekare vanhu vachichema-chema kuti vanhu vakaita semarepist, vanhu vakaita sevanhu vanoponda, vanhu vanoonekwa vachibuda zvekare muchizarira nenyaya yeclemency. And zvinhu zvisina kuchinja paclemency yataona yaMnangagwa yatikuona kuti pane varunzi vakauraya, pane vakanzi vakarepa vakabuda paclemency, but vamwe vanhu vachisara vanoita senge vane mhosva dzisina kunyanya kuoma sitereke sevanenge vakasungwa under mutemo wePublic Order and Security Act.
Anosarudza vanhu vanoregererwa nomutungamiri wenyika ndiani?
Izvi zvinowanzoitwa nemaprison officers. I think ndinyatsoziva hangu kuti pane regwaro rinozobva kana kuti kuna president ivo vane maindividual names, but zvinhu zvokuti kana president vaisa kana clemency order vanozoona nemaongorero emajere vakaita seprisons commission, I think ndivo vanozokama up nelist yevanhu vanenge vachinzi vari kufula under macategories anenge ameshonwa muclemency order. Seiyo iyi yatinoona clemency order yavaMnangagwa ine hatinganzi macategories aripo ari kunzi vanhu vanokwanisa kuregererwa vachienda, akaita sekuti vana vechidiki vanonzi majuveniles, kana kuti vanhu vane masentences ari below 48 months mwacho vanhu vari kureleaswa achinzi nemamedical grounds, nevamwe vari kunzi vanenge vari above the age of 60 zvichingodaro zvichingodaro. So I think kana yazoenda kuprisons vanenge vakungotasa macategories iyayo vachingozobudisa vanhu.
Ndizvo zvinoenderana nawo here nedzimwe nyika mukuregerera vasungwa? Tichiona sezvo pane vamwe vanonzi vakabata vana chibharo, vamwe imhondi. Chikwata ichi chinokodzera here kuregererwa chichidzorerwa mukati mevanhu mavakapara mhosva dzakaipa kudaro?
Semaonero angu ndoona sekuti maclements aya semaitirwo anoitwa muZimbabwe anoita pachirungu defy the whole sense yekuendesa munhu kujere, because kuendesa munhu kujere inyaya yekureforma munhu. And kana pachizoita atingati macategories ekuti munhu anenge achinzi akapomerwa mhosva hombe hombe steregi anobuditswa, pachisara munhu anotoe nenyaya isina kana sarukano kana kuti yakaita senge kusungirwa nyaya dzepublic order kana kuti zveposa. Tozoona kuti posa mutemo wagara uchishungurudza vanhu, especially vanosapota yatingati opposition muhurumende. But kana takuona zvakadaro pakuita mutsarukano wokuti vanova vachisungirwa nyaya yedzematongero enyika vachisara mujere, avo vachinzi vakaponda vanhu, vachirepa vanhu, vachiendeswa, vachibudiswa, zvinhu zvinoita defy yatingati the whole aspect yekuti munhu anoenda kujere kunoreformwa kana kuti hurumende inobudisa vanhu zvakadaro. Because inini semaonero angu ndinoona sekuti claimants chaiyo inofanirwa ichizouya kana paongororwa kuti majera akamira sei. Because toziva kuti pane ripoti yakabuda gore rino iyi yakaribudiswa nehurumende yeamerica inoona nezvemahuman rights, yanga ine mapeji akawanda nokuwanda enyaya yemaprison conditions nenyaya yekuva overcrowded mumaprisons. Inyaya yekuti hurumende dai yakanyatsokuongorora kana kuti ripoti iyoyo nezvaitaura yaigona kuuya ine claimants yakanyatsokunaka yaibudisa vanhu vanonzi vaana mhosva dzingakodzeri kuti vaende kumajere vachisabudiswa, ivo avo vane mhosva dzakasimba kana kuti vane mhosva dzavachiri kusevwa dzakaita serape nemeda, vachizosarawo vachizoita kupesera sentence yavo. But semaonero edu ende semaonero atagara achingoona nguva nenguva maclements order achiiswa nehurumende iyoyi, maclements order anoiswa ane chinangwa chokuda kuti vamwe vanhu vavo vabude takuda kunangana kumaelections.
Avo vange vari Gweta rinoira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Nemuvhuro, South Africa Broadcasting Corporation, SABC, yakaratidza firimu pamusoro pemutungamiri weCitizens Coalition for Change vane zvonchamisa. Firimu iri rinonzi President rakaitwa naCamilla Nielsen wekuDenmark uye rinotsanangura upenyu hwemutungamiri webato reCCC kubva musarudzo dzakaitika mushure mesarudzo dzegore ra2018 idzo dzainzi navachamisa hadzina kuitwa pachekerere. Hurumende yeZimbabwe yakarambidza kuti firimu iri riratidzwe muZimbabwe. Mapato makuru muZimbabwe reZANU-PF neCCC ane maonero akasiyana panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vakafanobata chigaro chasachigaro weCCC muNorth America vatawanda dzokora kuti tinze maonero avo.
Vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakafara zvikuru vachikwanisa kuona firimu raPresident Chamisa rinonzi The President, iro rakagadzirwa namuzvare Camilla Nelson, uyo akagadzira rimwe riya rakambonetsa dokumentari rainzi The Democrats. Firimu iri rakanga rambobuda kuno kunana United States nekunana United Kingdom. Vari kumusha nekuSouth Africa vakati kweisu tasaririrei, asi rakatakazoona richibuda paSABC 3 vanhu vakafara chaizvo.
Munga yeuchidza veruzhinji here kuti rinonyanyotaura nezvei firimu iri?
Firimu iri rinonyatsotsanangudzira vamwe vose vanga vasipo, reuchidza avo vanga varipo muswa August 1 kupondwa kwakaitwa vanhu nyaya iyo yakanyatsoburitswa vakaburitswa zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kurohwa kwavaitwa zvikuru seiwo kwakaburitswa kubirwa kwakaitwa sarudzo dza 2018 navamunangagwa neZANU PF saka rinonyatsotsanangura nekuburitsa zvose izvozvo.
Tinonzwawo kuti rine mubayiro warakahwina parakaburitswa.
Firimu iri rakahwina mubayiro wepasi rose rangaanga rabhanwa muZimbabwe mushure mekunge Mai Nelson Camila vataurira hurumende yeZimbabwe kuti vari kudawo kuti vana veZimbabwe vawane mukana wekuona firimu irori veZimbabwe vakabva vati kana atidi kuti firimu iri rionekwe nevanhu veZimbabwe.
Kuona kwenyu sei rakarambidzwa kuburitswa muZimbabwe?
Izvi takazviona kuti vaizviitira nekuti firimu iri raiburitsa unhubu hwehurumende yeZimbabwe saka havana kufara kuti riburitswe imomo asi takazongoonawo kuti vekuSouth Africa avo vanoremekedza kodzero dzevanhu vakabvumira kuti firimu riburitswe paSABC 3. Vana veZimbabwe ruzhinji rurimo muSouth Africa vakariona nevamwe vari muZimbabwe vanoona SABC 3 nevamwe vasingakwanise kuona Zimbabwe Broadcasting Corporation vekunana Plumtree, Victoria Falls, kunana Chiredzi takanzwa vachifara chaizvo nekuti vakazoona chokwadi chakaitika muna 2018.
Vakafanobata chigaro chasachigaro weCCC muNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo mukokeri wenhengo dzedare reparamende dzeZANU PF vapupuraito garepi kuti tinzwewo divi ravo.
Ini handina kuwana mukana wokuona that documentary uye handingazivi zvakaonekwa nevanonzvera zvomutemo kana zvesecurity kuti dokumendari iri ringava rinokonzera kutsagadzikana nemirishonga mukati mavanhu vedu veZimbabwe. Isu tiri nyika inochengetedza nokuremekedza mutemo. Kana chandingaita ini chingaitwa noumwe chikaonekwa chisiri chunhu chinotibatanidza savana veZimbabwe, chinovaka runyararo mufaro watinotarisira vana veZimbabwe vese, ini ndinoona kuti vomutemo vanenge vachiita zvakanaka kana kuti iro sangano rinotarisa nokuongorora zvinhu zvakafanana nezvinoiswa pamhepo. Kana rikaona chinoiswa pamhepo chisingavaki zvinotarisirwa kuda nebumbiro romutemo wedu wenyika kana nemitemo mimwe yatinenge tinayo, vane kodzero zvakwazvo kwazvo kuti aiwa ichi chunhu chinonge chaitwa noumwe asi tinoona kuti chine dambudziko pakadai pakadai asingachisashandiswa.
Ko dzimwe nyika dziri kuratidza wani firimu iri vatogarepi saivava vana SABC vekuSouth Africa?
Kuti chazondoiswa kuSouth Africa kune mitemo yavowo kana kuiswa kuSudani kana kune imwe nyika izvo tingazvishupanei nokuti avo vane mitemo yavo uye anoda kuti chiinde ikoko nezvinangwa zvake. Isu seninyika ngatichengetedze mutemo. Vese ava vemapato vanova ivo vanenge vari maauthors emadhokumendari yakafanana naiwawo vanopinda muparlamendi munoitwa mutemo yakafanana naiyoyi, asi tinovaona varivo vanotyora mutemo iyoyo vasina kana chiri kumeso kungotyora chete.
Saka toti mashoko enyu imi angavewo yekuti kudii pamusoro pefirimu irori kana zviri mariri?
Hapana chandingataura chakanyanya kunze kwokuti isu senyika ngatirambe takachengetedza zvinokonzera kuti isu senyika tirambe tiri vanhu vakabatana vanorunyararo vanorarama upenyu hwavo tichiteedzera mitemo yedu yatazviitira isu. Vanofunga kuti Zimbabwe ingatongwa ichibva kune imwe nyika. Zvirotoka izvo. Nyika ino inotongwa nesu vana veZimbabwe, isu venevayo.
Mukokeri wenhengo dzedare reparamende ZANU PF vapupuraito garepi vange vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Chikwata cheku Britain chine mukurumbira chemusambo werege UB40 na Ali Campbell chakasvika nezuro munyika kuzoridza nhasi manheru kuOld Hararians Sports Club. UB40 iri muchirongwa chayo chekutenderera munharaunda yeAfrica vachiridza munyika dzakasiyana-siyana. Vaimbove maneja wechikwata cheBlack Spirits chaitungamirwa namushakabvu Oliver Mtukudzi, asi vape kushanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Wanyanya vaudza Studio 7 kuti kambani yavo yakaita zvose zvainogona kuti iunze chikwata cheUB40 munyika pakupembererwa kweAfrica Day nhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zvininga weStudio 7.
Vari kutarisirwa kuridza kupi nguva yeveruzhinji vangade kuziva zvimwe zvinhu zvakawanda?
Mutambo uri kuitika paOld Hararians muno muHarare. Kutangana 6 o'clock manheru. Panenge pana anodzisari mnei ndiye anenge achiridzawo zendioko opening at kuna mitarikwana kuBulawayo and then kuchikomana chinonzi Josh MB.
Vanoda kuuya vanotenga kupi matiketi? Zvii zvavanofanirwa kuziva?
Matiketi aripo pane maivi. Pane 1 ticket unoita $60 nerimwe retiketi reVIP inoita $120. But my ticket archers are to fair. They are not only running out of the same, they will be driven by money. At the moment, I don't want to go to shopping and check to Avondo. If I put the bonus of one on a ticket to I, but one is under two because the cooking is the business.
Vamwe vari kubvunzawo kune vamwe here vaimbiwo vemunyika vachange vachitsigira chikwata ichi?
Kuna anonzi Mini Tarikwana anoshanda ari kuBulawayo, so akatosvika muno muHarare anenge achiridza. Kwozoti anonzi Josh MB mugari wemuno muZimbabwe izvo anenge achiridza. Kwozoita mukomana anonzi Silent Hair anenge achiridzawo zvakare.
Ndopedzisira zvangu nekuti mashoko amunoda kupa kuruzhinji rweZimbabwe tichitarisana nemutambo uriko.
Mashoko andinokupa kuruzhinji rwezimbabwe kuti mangwana tine zororo reAfrica Day. Handini mutambo uyu mutambo wekuti tiungane tipemberere Africa, tipemberere kusungana kwatakaita seAfrica. Tinoda kuti vakawanda ruzhinji vese ngari uye tifarisise tipamwe chete.
Avo vanga vari vanoshanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Manyanya vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti vashandi veZim Papers kuBulawayo, kusanganisa vatori venhau vemapepanhau eChronicle neSunday News, vari pakuramwa basa zvichitevera kudimburirwa mari nezvimwe zvavanga vachipiwa pamusoro pemihoro yavo. Zim Papers inoti ichadimbura mari inopiwa vatori venhau vanenge vachienda kunze kwenyika, uye Zim Papers haichakwiridziri vanhu pabasa kana kupinza vanhu basa pakambani iyi pari zvino. MuNewsday, sangano rinongorora zvemutemo reVeritas rinopomera hurumende mhosva yekutadza kutevedzera mutemo mugwaro ravo richangobudiswa. Veritas inoti bumbiro remutemo haripi hurumende simba rekumbomisa kushanda kwemutemo kanavo kuregesa vanhu kutevedzera mutemo. Munewsday makare, Zimbabwe Electoral Commission inoyambira veruzhinji kuti panzvimbo dzokutarisa voters roll vanhu havakwanisi kunyoresa kuti vagozovhota. Vachiti vanoda kunyoresa kuvhota vanofanirwa kuenda kunzvimbo dzinonyoreswa vanhu kuvhota. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo tokutendai nebasa ramunotiitira kutipa news vasingadi kuti tinzwe. Mese zvenyu vashamarariwo vekustudio 7 ndoti makadii makadiko. Aiwa, kakorineri gore redu, hatidi kuvapa dzimwe 5 years futi wezi kana tichidai so kufamba tichitaura tega murodhi nenyaya yenhamo. Ende kana tavapa dzimwe 5 tichatofamba tichiridza pito yekutambura. Tibatsirei.
Makadiko vashamararo yestudio 7 tanganisira vateereri. Tiri kuno kuJubeki kunoku, takangotaurawo kuti takauya kuno kune nhamo, takanga tichimhanya kunoku, saka tingadzokere kuZimbabwe because yanzi kuti hei havasi kuda maforeigners edu dula watu are ready to die, do or die. Kana tiri kunoku tichadzoka zvedu kuZimbabwe kana takuda hedu. Kana Zimbabwe yanani tinodzokera. Nodzokera kumusha kana Zimbabwe yanani, pane zvinhu hatidzokeri. Hapana anofanira kutimanikidza kudzokera. Tinoita zvatinoda nekuti kayatega. Ndiwo mashoko angu chete chete iyayayo. Ndipa Jubeka.
Makadii pano pastudio 7 ndinoitwa mutape ndiri kuDurban. Ini ndinoona kuti system yakashandiswa 2008 pana pa-president yakaitika 2008 pakahwina watsvangirai ngaishandiswe iyoyo pari zvino pane maelections atakatarisana nawa ndokuti president chamisa wapinde nekuti zvazviri open maresults ese aibvati akabudiswa ipapa aibvaiswa pamabhodhi vanhu vese vachizvionera kuti uyu neuyu 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 zvikabva zvakaundwa nyika yese zvikaonekwa kuti ahwina ndiwatsvangirai. Saka iye zvine zvikashandiswa system iyoyo ndinoti president chamisa vanopinda. Ndatenda zvangu.
Mamukasei mukoma wandi, mamukasei. Ndichichemo nenyaya yakaitika kuBitok mani, nyaya yekukanganisa vanhu vari pamusangano wavo. Ndochichemo chandinacho deva vari vamwe vagona kugadzisa vanhu wavo vasiyana nevanhu vanozviitira musangano wavo, vazviitire musangano wavo vapedza.
Inini maonero angu ndinoona sokuti mukosazana magodhonga mahlamu vakanonoka kutaura nyaya yavo yokuti izvo vakarepa vese vasabudiswa. Zvinongozotaura izvezvi ivo vanhu vatobudiswa mumajeri nechekare. Saka handione kuti vanhu vakabudiswa mumajeri vangateererwa futi vachinzidzokai kumajeri nokuti vehoza varatidzira, nokuti vehoza vanyunyuta. Dai vakazvitaura pakatanga kuziviswa kuti vari mumajeri vachabudiswa, dai paripo pavakatanga kutoshambarara vachiti ivo vakarepa nevakadini, tokurudzira hurumende irege kuvabudisa. Saka pari zvino zvinoreva kuti hazvichatoshandi, kwanguva kungotaurawo chete.
Inzwa ikavakomana dambotaurawo panyaya dzebhora, nyaya dzesoka. Isu tiri mayouth tofarira soka, saka studio 7 musarambe maungotaura nyaya dzebhora remuZimbabwe ba. Munombotaurawo bhora rekunana Premier League, Bundesliga, La Liga uko kunana Serie A kuItaly nditika kuti zvinakidze bhozi. Mimi remember kuti pane vamwe vanhu vari kumaruzevha kumamisha vasingakwanisi kupinda paindaneti ende vasina masatellite dish ekuonawo mabhora naManchester kabati vachitofarirawo matimu iwayayo. Saka munopota muchitiudzawo kuti Man City yaita sei, Man U yaita sei, Chelsea zvose, moenda kunana Germany kunana Bayern Munich wana Dortmund handitika, mutiudzawo na PSG muchitiudzawo maresults chero mukasapedza nyu zvese, but muchitiudzawo kuti zvakamira seka. Ndofunga zvinonakidza. Studio 7 toida Nelson Chamisa ngapinde, but imimi motiudzawo kuti zvipabhora zvakamira sei handitika. Ehe, kuti zvana Dynamos zvinongotsva Dynamos yadrawa Highlanders yarohwa Kepsi zvinopedza zvakubhohwa manage mabhora zvemuZimbabwe manage.
Makadii pastudio 7 apo. Aya, muri kutigonera, mukutibatira basa. Ndambe muchisimbisa. Chatiri kungoshura ndechekuti uko kumapolice stations kuti uda security isiri yekubirira uku. Vanofanira kungwara vakomanawo.
Wete ruhwa ende isusu takatomirira wamunanga guoka tisauti tisavuti vote kuvuta kubudi sizia munozia wanoweza nupefu wakutorwara tanga ni babo wacho uyu nasi ndi mugwadi hatara nezwe kuti ende mutasa mazitanyu kuvota zro asika kurwara kacho kana babo wacho ndoka ana mugwadi aiwa musha wapararambira group makadi pa studio nemuri ese Zimbabwe.
Taida kutaura maringe navamutuli nguva vanenge vatadza kutogadzirisa ikonomi vamunangagwa vakapinda vachiti vari kugadzirisa upfumi hwenyika vaakusiyana nezveupfumi hwenyika vaakuti takarasima kusunga vajobhusikala kuisa mujeri kutenga ndege dzinotyisa dzemhando yepamusoro vachitambisa upfumi hwenyika vanhu vari kuda mabasa munyika havasi kukwanisa kugadzirisa zvakatarisa neruzhinji muzvipatara hamuna mushonga tiri kuti vanhu vari kuda mabasa kwete zvekutengerwa ndege kwete zvekutengerwa mazimota anotyisa kune vatungamiriri vezbc avatakaona vachipiwa moto muzvipatara munofanirwa kuva mune maambulensi kwakutengwa ndege dzinoita 320 million kutambisa mari yenyika uyu murume uyu atadza kutungamirira nyika uyu izvo zvimari iri kushayiwa simba njuga dzarema ngaabve munangagwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muimbi ane mukurumbira pasi pose Tina Turner akashaya nezuro. Tina Turner uyo akazvarirwa mudunhu reTennessee muno muAmerica akashayikira pamusha wake kuSwitzerland ava nemakore makumi masere nematatu zvichitevera kurwara kwemakore mazhinji. Tena akatanga kuimba muna 1957. Dzimwe nziyo dza Tina Turner dzakaita mukurumbira dzinosanganisira Proud Mary, The Best, River Deep Mountain High, What's Love Got to Do with It, Steamy Window nedzimwe. Kanonakidza zvikuru kanobva kuna Tina Turner uyo akashaya nezuro What's Love Got to Do with It. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato eZANU PF neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa South Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.